Pakawa mashoko avachitaurwa nemudzimai waPresident Robert Mugabe, Grace Mugabe, takangwa kushamisika zvikuru. Asi mukushamisika umomo takangozoti mai ava ndo magarire avo, nokuti tikaterera pose pavanofamba vachitenderera Zimbabwe yose nechikopokopo chehurumende. Mashoko avanotaura mazhinji acho anoshamisa, anogadzisa. Zvino tangoti zvinokana vava kuti vamugabe vachagadzirirwa hanzi special wheelchair yokuti vatonge vakagara ipapo, zvoreva kuti kuzvidza vana veZimbabwe ikoko, kureva kuti vanhu veZimbabwe isu hatina nebasa rose, tiri vanhu vasina nematuro. Chinodikwa chete ndechongoti Mugabe ngaatitonge kusvika madhongi amera nyanga. Izvo zvinotaridza kuti amai ava munhu asina hanya nekutambura kunoita vana veZimbabwe, munhu anongozvifunga iye. Nokuti apa zvatobuda pachena kuti kutaura kwamai ava harusi rudo nomurume wavo, kwete bodo.
Aiwo mashoko avaya, mashoko ekuti tingati vari kurevesa here kana kuti kungotaurawo zveje paruzhinji?
Unoona jonga, vanhu vezanu vachitaura nguva zhinji zvavanotaura hazvisiri zvokungoracha kungoti hazvina nebasa rose, nokuti vanokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvinoshamisa zvokuti vanhu chaivo vane pfungwa dzakati twasa twasa havangazviiti. Isu sebato MTC tinoti zvavanenge vataura mai ava zvatova pachena kuti ndivo vanenge vari panyanga mazuva ano muzanu PF.
Sebato rinopikisa, mune matanho amungatora here kumisa izvo zvawimbiswa namai Mugabe?
Isu tichatora matanho atakataura aya okuti kuparamende pane yanonzi impeachment process. Hongu hatina manambers akakwana emamembers waparamende, asi chinotifadza ndechekuti nhengo zhinji dzeparamende dzakavhoterwa under ZANU PF havachari kuhwa nezvamugabe. Saka tikabatana navo ivavo tikaita impeachment process mudare reparamende. Tinobudirira nokuti tinongoda 2 tests chete.